manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 1 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende. Zimbabwe inorangarira vanhu vakafa mumhirizhonga yakaitika gore rapera. America inoisa pazvirango retired Major General Anselm Namo Sanyatwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende hwemabhiriyoni 10 nemazana masere emamiriyoni emadhora, izvo zvichaita kuti hurumende ishandise mabhiriyoni 10 nemasere nechidimbu. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vamutuli vatora bhajeti ravo kunhengo dzeZANPF chete mushure mekunge nhengo dzeMDC dzaramba kupinda mudare dzichiti hadzitori vamunangagwa semutungamiri wenyika. Vamunangagwa vange vari mudare nhasi. Vamutuli vati bhajeti ravo rine zvinangwa zvinosanganisira kusimudzira maindastry, kuwanisa vanhu chikafu chakakwana, kutsigira zvirongwa zvekurima, kubata vashandi vehurumende navana soro jena zvakanaka, pamwe nekuchengetedza vanotambura. Vati nekuda kwaizvozvo mari inotambira vashandi vehurumende ichawedzerwa mubhajeti iri kubva pamabhiriyoni 4 kusvika pamabhiriyoni 6.5 emaRTGS. Vamutuli vatiwo senzira yekurerutsira mushandi pakuoma kwaita zvinhu, hurumende yave kuzotanga kubata mutero pamunhu anotambira mazana manomwe nemakumashanu emadhora emaRTGS.
In order to cushion taxpayers against bracket creep,
kuti tirerutsire mushandi nekuti akwanise kutenga, ndave kukwidza mari yemihoro inobatirwa mutero kubva pa$350 kusvika pa$750.
$700.
Vatiwo hurumende inoda kusimbisa mabasa emhando dzemoto nekuona kuti nyika yava nemagetsi akakwana, nekudaro vapa mvumo kuzesa kuti ikwidze mutengo wemagetsi.
Tengo yemagetsi muZimbabwe uchakwira kubva pa$9.86 per kilowatt hour, rinova senti rimwe rekuAmerica, kusvika pa$0.27 dzemari yemuno, anova masenzi matatu emari yekuAmerica, uye mutengo uyu uchiri pasi pasi.
Vatiwo zesa inobvumidzwa kubhadharisa makambani nevaya vanowana mari dzekunze kuitira kuti vabhadhare magetsi nemadhora ekuAmerica. Vatiwo hurumende iri kubatsira vanotambura mumadhorobha nemaruwa nechikafu nezvimwe, pamwewo nekuvapa zvekufambisa zvakachipa. Vanwe vatiwo mutemo unopa masimba eupfumi kuvatema, uyo waisungira kuti vekunze vanoda kusima mari muzvicherwa zveplatinum nemangoda vape zvikamu makumashanu nechimwe kuvanhu vemuno uchabviswa, uye vekunze ava vanotaura nevemuno kuti vopanana zvikamu zvakawanda sei.
Mutemo weIndigenization and Economic Empowerment Act wave kubviswa uchitsiviwa neEconomic Empowerment Act inoenderana nedingindira rekuti Zimbabwe is open for business.
Vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuwana urubatsiro rwemari inodarika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora kubva kune dzimwe nyika nemasangano anopa rubatsiro. Zvichakadai, vanwe vatiwo vemakambani embozhanhare anoita zvekutumira nekutambira mari vave kuzobhadharawo womutero intermediated money transfer tax vachiti ndivo varikuita basa rekuchinja mari pamusika mutema vanongora nyaya dzeupfumi vapersistence kwanyanya vaudza Studio 7 kuti budget ravanxuve rakanaka chose asi rango ipapa kuti hurumende ichashandisa mari yakawanda kudarika yaichawana
kuzondopera kwarugore tinenge tatoshandisa yakawanda mabhiriyoni kuda 18 asi ichipinda muhomwe tichitarisa 14 taita sokudzokera kumashure kuya nekuti pane zvigozhero zviri pamberi saka apa zvinongotaridza zvoga kuti hongu vamutuli vari kushanda zvakanyanya asi vakadengedzera matambudziko ekumashure enyika
zvichakadai nhengo dzeMDC hadzina kupinda mudare dzichiti dzange dzichirangarira vanhu vakapfurwa vakafane masoja musi wa 1 nyamavhuvhu gore rapfuura uyewo hadziremekedze vamunangagwa semutungamiri wenyika mutauri wenational assembly advocate Jacob Mudenda vashora zvaitwa neMDC vachiti vamunangagwa ndiye mutungamiri wezimbabwe uye izvi zvakatotambirwa nemasangano akaita seUnited Nations neAfrican Union vapa mutongo wekuti nhengo dzeMDC dzisapiwe mari yadzo yadzinowana padzinouya kupara mende zvara nhasi nekuda kwezvadzaita asi mukuru wenhengo dzeMDC muparamende muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 kuti vachapikisa mutongo wavamudenda
isusu sematungamiriri veMDC hatina kuvinga mari muparamende tauya kuzomirira kodzero dzevana vomuZimbabwe vari kutambudzwa nezanupiyefu iri kudla mari ichiba ichishungurudza vana vemuZimbabwe haisi nyaya yemari yatavinga muparamende toda kumirira kodzero dzevana
nhengo dzeparamende dzichaziya budget iri dzisati dzaripasisa svondo rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.
Hurumende yeAmerica nhasi yatemera zvirango zvekufamba retired Major General Anselm Namo Sanyatwe nemudzimai wavo Amai Chido Machona Sanyatwe vano venhengo yeparamende inomirira Nyanga North mudare reparamende. Major General Sanyatwe ndovaitungamira mauto anochengetedza mutungamiri wenyika kana kuti Presidential Guard uye vakapomerwa mhosva yekutungamira mauto akapomerwa mhosva yekupfuura vanhu vairatidzira nevaizvifambira zvavo muHarare musi wa 1 nyamavhuvhu gore rapera. Vairatidzira vanoti vaisafara nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaironga tsoro yekubira sarudzo. Vasanyatwe vakasarudzwa nevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vatungamire Presidential Guard muna 2005 vachitora basa kubva kuna Brigadier General Armstrong Gunda. Muna 2017 mauta avaitungamira ndivo akatungamirawo zvakanyanya kupidigurwa kwehurumende yavamugabe. Vachipa uchapupu kukomiti yaitungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKgalema Motlanthe kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu, vasanyatwe vakaedza kunakurira nyoka menyu kune vanopikisa vachiti mamwe mabara ainge asina kubva kumauta avaitungamira. Asi vanopikisa vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Gore rino vamunangagwa vakadoma vasanyatwe kuti vave mumiriri weZimbabwe kuTanzania. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Isu sehurumende yeZimbabwe chinoti hakuna chizvarwa cheZimbabwe chinokodzera kuiswa pamasanction neipi nyika zvayo zvisina kuenda nokuUnited Nations. Zvavanyora muchinyorwa chavo tazviona, asi tinoti isusu sehurumende tiri kuita zvese zvatinoikwanisa kuti tiite kuti zviitiko zvakaitika musi wa 1 August nezvakaitika muna January zvipfuure maererano nezano rakapiwa necommission yakaiswa navamunangagwa ye Motlanthe Commission. Motlanthe Commission payakaiswa navamunangagwa hatina kunge taudzwa nanhingi kana nanhingi kuti tidaro, asi vamunangagwa neuchenjeri hwavo neutungamiriri hwavo ndo vakasarudza kuti ndozvandava kuita izvi. Zvinoreva izvo kuti marecommendations avakaitwa naiwayo vakamagamuchira.
Asika vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vamangwana vari kuti vakatoona sekuti vasanyatwe ava vaipomerwawo mhosva nevamwe yekutungamira mauto musi uyu vakatokwidziridzwa vachiitwa miriri weZimbabwe kuTanzania, nekudaro zvikuratidza kuti hapana matano akatorwa takatarisana nayo.
Vasanyatwe havachatungamiriri mauto, ndochinzi chakakosha ichocho. Asi kana tatati vatonosanyatswe nyaya iripo chaiyo nekuti vasanyatswe ngavasafidza mhuri yavo, ngavafe nezhara, vasanyatswe ngavasanwa rimwe basa. Iyo zvimwe zvinhanho zvakasiyana nezvinhanho zvatiri. Zvinhanho zvatiri zvanharo zvekuti vanhu vanga vari apa vanogona kubvapo kuti kuti zviitiko izvi zvisaitika kechipiri. Ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti icho vasanyatswa havana kuwandirwa mhosva. Vasanyatswa vanopomerwa mhosva. Kubva kuAmerica, kungava kuBritain, kana kungava kupi zvako muEurope kana muAfrica, kupomerwa handi kubatwa nemhosva. Unofanira kutanga wachuchiswa, wobatwa nemhosva. Saka havana conviction vasanyatswa.
Munyori mubatsire zvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi avati zviri kuitika zvinoratidza kuti Zimbabwe ichiri kuonekwa senyika isina utongo hwejekerere nenyika dzakabudirira.
Zvendingataura nedanho iri ndezvekuti zvinogwadza. Isu tanga tofunga kuti nyika zvayava muutongo humwe tichaita zvinhu zvinoita kuti tisaramba tiri paya panonzi paspotlight nedzimwe nyika, asi zvatoitika izvo zvinoratidza kuti taramba tiri paspotlight. Nyaya iri yokuti tinofanira kuvandudza nyaya dzekufambiswa kwezvematongerwo enyika muno nezvinoitawo zveupfumi, asi zvinenge zvaramba zvoramba kuitika. Saka nyaya dzezvirango izvi zvavatemerwa vashanyatwa nomudzimai wavo inyaya dzinoratidza kuti munyika hamuna kumira zvakanaka, nyika haisi kuvandudzika. Taramba todzokera shure patanga tichifunga kuti tabva pakabviswa vaMugabe.
Asi vehurumende vari kuti ivo vari kuedza kuita nepose pavanogona kuzadzikisa zvisungo zvekomisheni yaitungamirwa navamohlande iya, vachiti vanoda nguva uye America inenge yakurumidza kumedza kutsenga ichada.
Zvizhinji zvacho manyepo, vari kuda kuzviita kaatingati window dressing pachirungu, zvokuda kuvhara vanhu kuti zvakati ndo zviri kuitika. Asi chokwadi ndechekuti izvozvo hazvisizvo zviri kuitika, hatisati taona paground chapo chaipo vandudzo iri kuitika.
Totarisa iko kudyidzana kweZimbabwe neAmerica, izvi zvinosiya kudyidzana uku kuri papi chaizvo?
Kudyidzana kweZimbabwe neAmerica kucharamba kusina kumira zvakanaka, nengari iyoyo kuti hurumende haisi kuda kuti igadzirise zvinofanira kugadziriswa. Izvovo zviri kunzi neAmerica zvinofanira kugadziriswa. Masecurity sector reform, nyaya dzine chekuita nedzeekonomi kuti ivandudzwe, kuti nyaya dzefu idzi dzinofanira kuti dzichigadziriswa kuti agriculture yedu imire zvakanaka. Ndozvimwe zvofanira kuti zvigadziriswe kuti tiendere mberi, asi vanenge varamba kuzviramba.
Avanga vari vaErnest Mudzengi vanove mukuru wemedia center vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weMozambique waFilipe Nyusi pamwe nemukuru webato rinopikisa reRenamo vaOsufo Momade vanyorerana chibvumirano nhasi chekupedza kusawirirana kwanga kuri pakati pemapato mavo maviri aya kwemakore akawanda. Vanhu vakawanda vafa nhasi zvichitevera kurwiswa nemuchadenga kwaitwa mauto anga achipfuura muguta guru reYemen reAden, ukuwo vamwe vanhu gumi vaurayiwa nemabhambu aputika pane imwe nzvimbo muguta iri. Nyika yasvitsa nhasi gore zvichitevera mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzemusi wa30 Chikunguru idzo dzainzi neve bato rinopikisa reMDC dzaive dzisina kuchena. Mirishonga iyi yakasiya vanhu vatanhatu vaurayiwa, vamwe vanodarika gumi vakuwadzwa mushure mekupfurwa nemauto. Zvichitevera chiitiko ichi, hurumende yavamunangagwa yakaumba komisheni yaitungamirwa nevaive mutungamiri weSouth Africa vaHalema Mohlande, iyo yakaburitsa gwaro reongororo pamusoro pechiitiko ichi. Komisheni iyi yakakurudzira kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa igadzirise zvinhu zvakawanda, kusanganisira kuti vane chekuita nekurayiwa kwevanhu uku vatorerwe matano uye mhuri dzevakaurayiwa nevakakuwadzwa dziripwe. Asi kusvika pari nhasi zvinonzi hapana chati chaitwa. Izvo zvinonzi nevamwe zvinoratidza kuti hurumende haina chayakadzidza pamhirizhonga iyi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaburitsawo mashoko ekurangarira zuva ranhasi iri, vachikurudzirawo kuti vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu vatorerwe matano sezviri kukurudzirwa neMohlande Commission. Vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete vakasungwa, vanhu gumi nevatanhatu vakafa uye vanhu vanodarika mazana matanhatu vakakuvara mumhirizhonga yakazoitika munandira wegore rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reMDC valukutamborinyoka, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki muzano PF vatafadzwa mugwadi. Tatanga nekubvunza vatamborinyoka kuti vanoti kudii negore rapera mushure memhirizhonga iyi.
Chandingangotaura ndechekungoti makudondemamwe vamuna vachiti new dispensation asiringoona kuti humondi huri kuenderera mberi kuponda vanhu. Nyaya iyoyi yekungorova vanhu nekudii nekuita madandafu evanhu iri kuenderera mberi, komisheni yakasetwa zvayo vanhu vakanga vafa, asi kusvikana nhasi pari zvinezvi hapana chati chaitika. Komisheni yakaona mapurisa nemasoja ari wakauraya vanhu, asi kusvika patiri panapa nanhasi hapana kana mupurisa mumwe chete atambosungwa kana musoja mumwe chete atambosungwa. Saunobva wangoona zvese zvaiitika zvaanga ingori poda chete yekuvhara kumeso, asi vanhu vachiziva zvavo kuti tiri mhondi.
Vamugwadi,
ndandichifunga kuti pavachataura vatamborinyoka vachati aiwa nyika yane gore zvakaitika musi wa1 August zvaitika, vamhanya havo kunobata pamutayo. Komisheni yakati masoja nemapurisa ndo vakauraya vanhu, ofuichi ipapo vari kureva zvavo nhema. Ndandichifunga kuti tataurawo musa iwoyo kuti ndatakwanisa gore isu sebato rinopikisa reMDC takureta mhirizhonga inova yakakonzeresa kuti mugozova nekushayikirwa kwehama neshamwari uye nekukuvara kwevanhu nekuda kwevhaiorensi yanga yasvika palevhel zvindaiti musi wa1 August ichikonzerwa nezvinhu zvaazvisina kudaidzirwa kana nezvinhu zvaazvisina kana namaturo ose, zvinova zvinhu zvinonyadzisa chaizvo. Ndatichifunga kudavachanyara nekuda kwezvavakakonzeresa musi wa1 August.
Aiwa,
ndingangoti zvangu tafadzwa ari kunyeba menokuti nyaya yatataura yakafadzwa here yetafadzwa nenyaya yekurayiwa kwakaitwa vanhu. Nyaya yaasiri kuda kutaura ndeye kuti vachamisa vakaenda pamberi pekomishoni vakabuda pacho, nende zvinozivikanwa nemunhu wese kuti isu seMDC hatina kumbobvira takati vanhu vapinde mutiri. Isu kana tichinge tadedzera kuti vanhu vapinde mutiri kana tovatema demonstrations anobvunzwa nebumburo remutemo section 59 tinobuda pachena tinototaura munhepfenyuro dzese nemumapepa kuti taakuita zvakati, nekuti hatisi chechewo wapusa wapusa. Tiri musangano unotsigirwa neruzhinji, ndosaka tichikontrola mataundi ese, ndosaka vachamisa vakaita 2.6 million votes. Tinotsigirwa zvakakura chaizvo munyika muno, asi mhirizhonga yakaitwa nevanhu vakanga vapinda mustreet havakanga vasina kubodeedzerwa neMDC kana navachamisa. Vanhu vakangoitawo zvavakanga vaita nokuti vaifunga kuti mari dzavo dzaifanira kurumidza kubuda, ende vanhu ivavo vakapinda mustreet ikodzero yavo yekuprotesta. Asi tatinangotaura ndechekuti totora here upenyu hwemunhu nekuti apinda mustreet achiita demonstration nekuda maresults. Ataura iye kuti hapana humbo, asi tinotoona kuti dofunga tafadzwa ari kungofadzwa nekurayiwa kwavanhu, haana kuverenga ripoti. Ukaenda papage 48 ripoti unotonyatsotaura wega, yakati vanhu vese vakaurayiwa nevakapondwa nevakakuvara vakakuvadzwa nemasoja nemapurisa. Komisheni yakaendera mberi chiti vanhu ivava vakaita izvi ngavaende pamberi pedare, vaende pamberi vatongwe nemhosva dzavo. Asi nanhasi tiringoona nyaya yatangonyarwa kunge mutsemvura iri muchirongo, hapana chati chaitika. Takangomirira setakamirira Kristo kuti tione kuti chii chichaitwa panyaya iyoyi.
Vangwadi, tingaona here zvakakumikidzwa nekomisheni iyi zvichizoitwa vane chekuita nekuraya kwevanhu vachimiswa pamberi pematare?
Chakusanganira kuvatamborinyoka, nhasi hatiri kukurukura pamusoro pemarecommendations ati zvakabva mukomisheni iye, nekuti zvose vakazviverenga nguva yaizvo zvaifanira kuverenga vakazvinzwisisa within the context yazvakanyorwa nao. Zvinoiva ukatora ripoti woya nayo painterview inoyi woita uchiverenga masections uchisivira, mamwe wadi kungobva waverenga marecommendations acho ose. marecommendations imo mumatambo rino muchaona kuti bato renyu rinozikanwa imi kuti ndiyo raenda richinokurudzira vana kuti handei tinodefenda vhoti yedu kana wapedza kuvhota pindai mastreets vaditi vanga vasingataureri mashoko iwayo vachitaura kuti muchaita
vatamborinyoka mirai vataure vanga vakanyarara muchitaura mirai vapei mukana vamugwadi vataure vamugwadi taurai
no zvinongoti chaizvo kuti disposition yemhirizhonga yakawanda kwavari zvinongoita mhirizhonga nepamasaisai here tatakupai wani mukana wekuti mutaure nemadzenu chirega chitaure chokwadi chinozivana nevanhu vose
bato rangu rakakuvadzana nai vanhu rikauraisa vanhu vakutsvaga kuisa blame kuzanupf kana kuisa blame kuna
vamunangazvavaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mudi asi vana vaioneka vachipuwa mbanje vachipuwa musombodhiya paavhesi avo vana vachamisa vachisha musombodhiya apo vana
vatoiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
nyararo
vatambori nyoka mashoko enyu yekupedzisira
chandiri kutaura ndechekungoti chete vamunaka kunge vatori responsibility ndiye mukuru wemasoja akaponda vanhu zvese zvokutaurwa natafadzwa zvari kunyeba anotoziva iye kuti vachamisa vanoenda kuchechi vachamisa ndipasa vachamisa ndiaashoangataurewo kuti hanzi vachamisa yapa vanhu mutsombodhi yaparipot yakatoona yega kuti isu
hatiiisuvamugwadi
nyaya iri mudariro inyaya yekupondwa kwavanhu vakapondwa nemasoja nemapurisa anotungamirwa navamunangako zvokutaka masikaa
vagwadi tipewo mukana
isu tine utungamiri hunonamata hunoda peace munyika hunoda runyararo munyika neekufamba muchimunyikidza vanhu muchiuraya vanhu zvamakaita gore reukukura hundi
zimbo raunotona kwakuona rinongoreva zimamirira magariro nemararamira amunongoita kuhavetidhirapo
womirai zvekuponda vanhu izvo siai zvaikona kungopfeka tuskavha muchiponda vanhu sianai nazvo zvekuponda
vanhuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa zvakanaka rambai makadari henu muchionesa
avanga vari vanoongora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki mubato rezanu pf vatafadzwa mugwadi manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato remdc valuke tamborinyoka vaviri ava vanga vari parunhare vari muharare chirongwa chegore rino chemandela washington fellowship chasvika kwamvura yacheka makumbo muwashington dc zimbabwe yanga yakamirirwa nevechidiki makumi mana nevaviri kubva pavanhu mazana manomwe vakabva kuafrica chirongwa ichi icho chaizivikanwa nerekuti young african leaders initiative chakatangwa nevaimbo wemutungamiri weamerica vabarack obama muna 2010 nhasi tatsikwa namuzvare samantha siwanda avakavamba sangano resigns of hope trust zimbabwe iro rinorwira kodzero dzevanhu vakaremara tinokutambirai nemufaro muzvare siwanda
aiwa maita henyu
muzvare siwanda mungatiudza pamusoro pesangano renyu
sangano resigns of hope rakavambwa musi mugore ra 2014 isusu tinorwira kodzero dzevakaremara saka tinoita mapublic forum atinoshedza vanhu vachiuya kuzonzwa maererano nezvekuremara and then tichipawo futi information tinoshedza vanhu vari muutungamiri hwenyika last time tange tina meya akambouya even macouncillors anouya veunicef vanouya kuzoti vape vakaremara information nekuti tinoona kuti dzimwe nguva zvinhu zvinoverengeka havazviwani vamwe havaoni vanoshandisa braille saka zvimwe zvinhu zvinenge zvisina kana kumbointepretwa kana kumboitwa sei saka tinovashedza kuti tizovapa information uye tinopa mascholarship sevana so far tiri kubhadharira vana 10 vari deaf kana kuti vasinganzwe ndivo vatinobhadharira uye tinoita zvemalibrary tinodonata malibrary books kuzvikoro zvine vana vakaremara
ndokubatai muromo toita fast forward taamuamerica muri muchirongwa Mandela Washington Fellowship chii chakaita kuti muzosvika kuno
chakaita kuti ndisvike kuno it was just yange iri application saka unongo apply unotaura basa raunoita and then you go through selection process saka takaita izvozvo kuzimbabwe vaida 42 Saka ndofunga taka apply taka wanda kuma 1000 ikoko saka vaida 42 chete. Saka ndizvo zvakaita kuti ndizopinda
muchirongwa. Mauya kuno makaenda kudunhu ripi?
Ndakaenda kuDelaware, ndiri ku State of Delaware, University of Delaware, ndokwandandiri.
Zvii zvamakadzidza ikoko?
Ah, takadzidza zvakawanda leadership. Takapiwa futi imwe strength finder test. Zvekuti uzive kuti chii chaunogona, chii chausingakoni. Semutungamiriri unofanirwa kucomplimentwa nevamwe vanhu, handiti kushanda nevamwe. Saka ini ndakazoziva kuburikidza nechirongwa ichi kuti chii chandinonyatsogona. Saka vakatichuzira zvinhu 5 zvaunonyatsogona. And then kana wakuchuza mateams ako kana kuti vanhu vanokutsigira, wakuziva kuti ndivanani vandiri kuda kuti vapinde. Vanondi compliment inini zvandisingakoni. Ndoona kuti kazhinji ma leaders tinobata-bata kwese, of which it's not true, hatina ma strengths ese iwayo. Saka zvakandibetsera kuziva kuti ndepapi pandakasimba, ndepapi pandinoda mumwe munhu kuti
anditsigire. Tinoona uchirongwa ichi chasvika kwamvura yachika makumbo nhasi, chapera nhasi, makudzokera kumusha. Zvii zvamuri kutakura?
Zvandiri kutakura ndezvekuti vechidiki vanofanira kupindira kana kuti kubetseredza nyika yedu kuti iende mberi. Development is really dependent on young people. Saka isusu vechidiki ndisu tinofanira kusimuka izvozvi. Tinoona kuti generation yange iri mberi kwedu vakatakurawo ma AK-47 handiti vakaenda vakanorwa hondo. Vangu vasiri vanhu vakuru. Nesuo this time takuda kuti vechidiki vasimuke. And pane zvinhu zvakawanda zvakataurika kuti you know tine mari yakawanda yakainvestwa matiri kubva tiri vana chaiko education. Saka zvinoda kutiwo nesuo tive responsible. Tive ma leaders kwete kungoti ndakaona kuzoona chete. Ehe.
Tinotenda zvikuru muzvare Samantha Sunda avakavamba sangano re Signs of Hope Trust Zimbabwe vachitaura vari muno mu Studio 7. Taita rombora kanaka zvakare rekutsikwa neimwe nhengo iye chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vari va Robson Chere vanove Secretary General kana munyori mukuru wesangano revarairidzire Atuz Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Togamuchirai muchirongwa vachere.
Ndinotenda kuwana.
Taurisai vachere, muda kuti vateereri vandirove here kuti vachere mavapei.
Aiwa ndinotenda vakandemirira kuva chirongwa.
Tinoona vachere vanhu vanozikanwa zvikuru nesangano ravo reAtuz. Asi vakawanda vanoda kuzva kuti vachere chii chakasvitsa kuti vaende kuAmerica.
Vachere kuti vauye kuno kuAmerica inyaya yebasa ravanobata vari kumusha. Basa randinobata riri rezvedzidzo semurairidzi wesainzi. Tiuyezve ndichimiririra varairidzi zvekare. Saka izvozvo zvandinoita ndizvo zvakaita kuti ndinge ndichikwanisa kunge ndichisvika kuno. Ndaka apply all process sezvakaita vamwe wese. Ndakaendawo kuma interview ndikazokwanisawo kuselectwa pa final list ye 142 vakauya kuno. Saka ndakauya ndichinyanyo focusa nezve education.
Masvika muno makaenda kudunhu ripi uye mamune kana university kana vapi vamaishanda nawo?
Ndasvika muno ndakaenda kuKansas State, ndiri paUniversity yeKansas State University, ndokwananga ndiri.
Zvamakadzidza zvamakutakura nhasi chirongwa chapetwa zvii, nokuti tinoona vamwe vanogona kungodzokera kumusha vachibva kumisangano vachingoti ah kuma takabatwa zvakanaka takadya kwatatiri. Vachere vari kutakurei?
Vachere vari kutakura zvakawanda zvichabetsera nyika yedu kunyanya panyaya yedzidzo. Ndiri kuKansas ndakakwaniswa kunzi ndichifambawo muzvikoro zvemuno ndichiona kuti vanozvifambisa sei. Tinoona America inyika yakabudirira zvikuru panyaya development. Saka ndakaona zvakawanda kunyaya dzeIT, kunyaya dzemacurriculum awa vanoita yatinoti hwaro hwedzidzo hunenge huriko kuzvikoro. Hwaro hunoenderana nebudiriro yemunharaunda inoita kuti nharaunda yacho inge ichisumukira zvekare. Saka ndo zvimwe zvezvinhu semurairidzi zvandichange ndichatakura kumusha seunion tonodzidzisawo maticha kuti no, tinoda curriculum yekuti nyika yedu ibudirire. Curriculum iyi tinoita sei? Tinenge tine nzvimbo dzakasiyana siyana, tine nzvimbo dzakaita sana Matebeleland dzinochengetwa mombe. Tikadzidzisa vanhu vana vakakura
vachiva kuti chere nguva yaita diki. Asi tinoziva kuti mune zvakawanda zvamuri kutakurira vana vechikoro pamwe nevamunoshanda navo musangano renyu. Avo ndava Robson Chere, munyori wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vari muno mustudio. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rezvemari Mamthuli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika yane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.